Ni ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yenhau dzedu dzanhasi china kurume 8/2018. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshushikana zvikuru nemauto azadzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana achityora kodzero dzevanhu. Zimbabwe inocherechedzawo zuva revanonetseka neitsvo pasi rose reInternational Kidney Day. Russia yoisa maziso ayo pazvicherwa zvakaita semangoda, platinum nezvimwe zvichitevera rwendo kuZimbabwe rwegurukota rinoona nezvekunze kweRussia. Muchikamu chedu cheChina nhasi Studio 7 inotarisa zvakadzama makakatanwa ari kuitika muMDCT. Muchirongwa cheWomen's Forum paLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva zuva revanhukadzi pasi rose reInternational Women's Day. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 6080, 15580 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM kubva muvhuro kusvika chishanu. Nasi pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei tichange tiri kutarisa zuva revanhukadzi iro riri kucherechedzwa pasi rose nemunyika nhasi. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.